chokwadi kuti nhau dzechikafu mukati megore rino sekumbotaura kwatakaita kuti tine nzara vanhu vari kumaruva vari kunetseka kuwana zvokudya uye nhau dzezvokudya izvi tiri kuona sekudambudziko iri panguva ino zvikuru sei vanhu vagere kutanga kukohwa muminda mavo kana kuti pane zvavanenge vakarima zvinhu zvingadai sechibage mapudzi manhanga tiri kuona sekuti dambudziko iri rinenge ratiwedzere panguva ino tisati tasvika pakukohwa
ndezvipi zvamuri kuitawo imi kana kuti zvamaita kusvika pari nhasi mukubatsira vanoshupika seWFP
takatanga chirongwa muna October chinonzi icho seasonal targeted assistance chatakawedzera tikaramba tichikudza muna zvita umu takabatsira vanhu vazhinji kwazvo vanogona kupfuura miriyoni nezvekudya pamwe nemari mune dzimwe dzenzvimbo donzo rekupa mari nderekuti vanhu vanogona kuzvitengera zvokudya zvakaita sechibage kunzvimbo dziya dzachinenge chichiwanikwa
matambudziko aapiwo amuri kutarisana nawo mubasa renyu irori
kunyange zvazvo takawana rubetsero rwanga rwakanaka kubva kumadhona anosanganisira iwo nyika dzingangova sana USA, UK, Canada, Switzerland, Japan, European Union, Australia takaona kuti nhau dzemari ndidzo dziri kunyanyisa kutinetsa takawana rubetsero hongu asi zvaizonaka dai waro tawana imwe mari kana kuti rubetsero nezvokutya zvacho zvokunge tichipa vanhu vari mumaruva
kana kuri kutarisira rubatsiro rwakaita serwechikafu kana kuti rwemari huwandu hwakadii hwamungatarisira kudai mawana
tanga tichiti tikawana 60 million pari manje inogona kutibetsera kuti zvirongwa zvedu zvifambire mberi zvakanaka iyi imari yatinoda kubva mumwedzi unowandira kusvika kana muna June tingangoti WFP ikawana 60 million zvinhu zvayo zvinogona kuita zvakanaka
tinonzwa kuti hurumende yakatenga chibage chinosvika 150,000 metric tons kubva kusouth africa mungaonawo chichibatsira zvakadii muurongwa hwamuri kuita hwekubatsira vane chikafu
takafara chose tichinzwa kuti hurumende yabudirira kuwana chibage kuhurumende yesouth africa tinoona sokuti chirongwa chakanaka chinobetsera icho hurumende chinobetsera zvokudya in general kuti vanhu vazhinji vagone kuwana chikafu muno asizve taizonyanyofara zvakananya dai waro chimwe chikamu chechikafu ichi chikabudirira kuti chigone kupuwa vanotambudzika vari mumaruva